Ndinga tange nekuda kuzivisa vanhu kuti mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvika musi wa 31 August iri 400 kits taanayo yakasvika in terms of the contract. Saka tiri kuda kutenderera kuti nekuti at least vatiratidza kuti vanokwanisa kushanda nesu vachiteedzera zvatakawirirana navo. Taakuchigadzirisa kuti tidzidzise vanhu vedu vatinoti master trainers kuti vadzidziswe kushandisa mishina iyoyo nekuti ivo vazoenderawo mberi vachidzidzisa vamwe kuti mishina iyoyo inoshandiswa sei, basa redu rochibva razotanga.
Saka zvinotora nguva yakareba zvakadii kuti mudzidzise master trainers aya?
Master trainers vachadzidziswa kubvira musi wemuvhuro, musi wa 4 September kusvika kuperawo kunoita vhiki iroro. Tapedza kudzidzisa master trainers taakuchivatarisira kuti ivo vochienda maprovinces avo vochinogadzira urongwa hwekuti vadzidzise vanhu vakanyoreswa mabasa provinsi yega yega, zvichitorawo kuda rimwe svondo zvichienderana nekuti provinsi iyoyo yakakura sei iri kudzidzisa vanhu vakawanda sei.
Ko kunyatsotangisa kuti matanga urongwa hwekunyoresa vanhu kunotanga rini?
Tichaazivisa veruzhinji kuti iye zvino taakuchitanga tigadzirirai, iye zvino hatisati taane mazuva atakatarisa atakatara pasi kuti tinotanga musi wakati, nekuti takamirira ma 2600 kits andataura kuti asati auya.
Ko chii chiri kuita kuti mamwe acho anga achitinonokei imanga makabhadhara mari dzacho dziri kudiwa?
Ndo mamirirano atakanga takaita pasi, nekuti kana tichiri kuyeuka pekutanga-tanga tichatanga kutaurirana nevanhu veLuxtone. Takanga takabvumirana isu kuti vanotipa 1500 kits chete, asi takuona kuti nguva yedu inenge yatiperei, taakuda makits akawanda kuti nguva yacho idzoke kumashure yatiri kushandisa. Takazopanidzira makits ndokuasvika pa 3000. Saka makits aya inenge ichigadzirwa imwe chete imwe chete ichinyatsoongororwa kuti iri kushanda zvakadii. Saka ivo vanodawo nguva yakati rebei kuti vagadzire makits iwayo nekuzoatumira kubva kwavari kuatumira kubva kuHong Kong kuti auye kuno.
Asi kuri kuti machitanga zvino zvinhu zvese zvaapo, mungatore nguva yakaita sei kuti munyorese vanhu?
Kuti tinyorese vanhu hatimboda mwedzi iri tichinyatsonyoresa vanhu ivo vanhu vachinyatsouya, asi takangofunga kuti ngatitorei mwedzi miri nechidimbu kuti tinyorese vanhu, tinyatsopedzeredza vanhu vese.
Mubvunzo wekupedzisira, Justice Makarau, tiri kuona kuti dare repamusorosoro kenya rati sarudzo dzakaitwa kunyika idzi dzokororwe, pane chingadzidzwe nezimbabwe here?
Zimbabwe ngaidzidze kuti kana ichiita zvaimbe zvinhu ngazvingoitwa nemazvo pasina kubiridzirana pasteji yega yega. Tinoda kutobvira ipapo patiri kunotanga kunyoresa kuvhota, tinoda kuita zvinhu zvedu zvese pachena sevheki kuti onai manyoresero atiri kuita. Kana paine ratiri kukanganisa ivai matiratidza iko zvino tichiri kuno kwesarudzo, kwete taakumberi kuti apa vheki munenge muri kukanganisa dai madai madai madai, tobva tangochigadzirisa panoiti tozomirira taakumberi. Kana tatozosvika zvakare musarudzo, ngazingofamba mune zvakanaka. Uyo anenge achidiwa nevanhu ndiye ahwini, kwete kuti anenge achidirira vanhu, kwete.